Pazvino chirongwa chokuti Richard timutumire kumusha chiri kufamba. Musi weMonday, February 7, akatorwa kubva kuhospitari. Atove kumba yokugeza nerunyaradzo kwavari kumugadzira kuti agove ave munhu anogona kuti atakurwe aende kumusha. Saka norubatsiro rwatakapiwa nemhuri yeZimbabwe nedzimwe hama dzedu neshamwari vakazama zvachose zvokuti ndine ruvimbo rwokuti tichakwanisa kumutumira kumusha.
Saka munotarisira kuti mutumbi unoendeswa kumusha riini?
Kuti tizive chirongwa chaicho chaicho nhasi hatisati tanyatsoziva, nokuti pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa. Zvatiri kushanda neimba yenyaradzo nechemo kuti zvichadiwa zvacho ndezvipi nokuembasi. Kana zvapera izvozvo, ndofunga pakupera kwevheki inoyi, tetanyatsoziva chaizvo kuti musi wokuti wokuti nguva yekuti zvichaitika ndezvizvi. Pari zvino titori nevanhu vandataura vandiri kushanda navo vemhuri yeZimbabwe, tiri kubatana tichiunganidza zvinodiwa zvacho kuti mwana timutumire kumusha.
Chii chakaitika kumukomana vachatonda?
Takazotonzwa isu takutsvagwa, nokuti mukomana uyu anga asingarwari zvokuti tatisingafungiri kuti zvakadai zvingaitika. Saka shoko rakasvika kwatiri rakati iro mukomana akangotanga kuzarirwa. Kubva ambulensi yadaidzwa, ndopavakamutakura ndokuenda naye kuhospitari. Asi akatoshaika ari muambulensi iyeye. Saka ndokufamba kwazvakaita. Saka kuti titaure kuti chakamutora chaicho chaicho chii, hatisati taziva.
Saka tarisiro yemari yamanga muchida kuunganidza yasvika papi pari nhasi?
Homwe yatanga takarongana nayo kuti tisvitse yakusvika, asi pasara pashoma nananana. Vachiri kukanda rubatsiro vari kukanda, asi kuti kana muchipama munoziva pokukanda. Pane WhatsApp group inonzi Richard Edwin Moyo RIP, rest in peace. Munoenda kuWhatsApp group iyoyo, kana kuti munondifonera, kana kufonera Cassandra, kana Posha Kandemiri, kana Denford Madenyika, kana kuti mofonera machechi enyu ekuBaltimore kwa Reverend Curse na Reverend Gumbo vekunorth Carolina, vanokutumirai link iyoyo. Uye vanogona kutumidzira Cash App kana Zelle, munotumira kana kufoni yangu kana kufoni kwa Sisi Cassandra. Fund ye GoFundMe ichipo, hatizi kuti ichavharwa reni. Sisi Cassandra ndiye mubati wehomwe, asi mari dzose dzinodiwa hatisati tanyasounganidza, nokuti pane zvimwe zvisati zvayerwa. Saka tinotenda kutibatsira nokuramba muchibatsira kwamunoita.